ndakafaila in agent chamber application mudarire high court ndichipokana nekusarudzwa kwavamonzora national council yedu MDC.
Zvii zvamakatura kudare vamarasi?
Takaita umbowo unotaridza kuti vanhu vakanga varimo munational council vakawanda vacho havasi vanhu nhengo dzenational council.
Asi musati makwira kumatare makamboedza here kuti mugadzirise nyaya iyi mubato renyu?
Vamonzora vakanditsvaga vakati sekuru muripi tigadzirise musangano. Ndakaona zvisina kumaturo nekuti hautange warepa wozoda kunoripa. Kurepa hakubvumidzwe, saka tinofunga kuti mutemo wedu MDC, our constitution, was violated. And therefore the only recourse iripo kuenda kudare redzimhosva nekuti vakuru havasi pakuda kugadzirisa zvakakanganiswa, vari kuda kutenderera mberi. Vakakanganisira vanhu vemusangano weMDC vane kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Asika tichitaura nevamwe vemubato renyu vari kuti vamonzora vakasarudzwa zviri pachena neNational Council.
Utungamiri hunobva kuvanhu through maprovinces, simba riri kuvanhu, simba harisi muNational Council. Kana mchetondera vachamisa, vakaita chinhu chimwe chete chaitwa navamonzora. Ende maguma acho takazomaona, nyaya vachamisa yaraswa muhigh court, nyaya vachamisa ikanoraswa zvakare musupreme court vaapira. Saka ndo chinhu chaitwa navamonzora, but vamonzora ndivozve vakanga vari the brains behind kwenyaya yavachamisa yakazoraswa. Ende vakatoigamuchira vakafara chaizvo kuti vahwina vanotedzera mutemo. Zvino takaona vava kunorasa futi mutemo mumwe chete iwoyo wavakanga vambocelebrata kuti vanotedzera.
Ndeapi matanho amuri kutarisira kuti achatorwa nedare kubva pari zvino tichienda mberi?
Agent chamber application inozononzwikwa. Kana yanzwikwa dare rinobvuma kana kutambira kuti iri agent. Kana yanzi iri agent inobva yanzwikwa nechimbi chimbi. Kana yanzi haisi yaraswa kunzi haisi agent, inenge yakuzoenda panormal row.
Kwadaidzirwa zvakare mumwe musangano weNational Council mangwana, muchaenda here kana kuti?
Kwavhesi hausi ikokoko, kuri kungonoitwa continuation yekuramba vachityora mutemo. Saka naizvozvo ndonyaya yandiri kupokana nayo ine nyaya yaamudare. Saka kwavhesi hausi handisi kuzoenda kuno sanitizer kana kuno atenda.